Muna 2022, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Ball Drilling Scheme vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino kunyange vakawanda. Anda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirivaizi Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu remasandaland west vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana ino ane musambo nekuti nguva idi zhinji kutiba inotopera kuchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai nezvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda. VaPatrick Mangani vekuZombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Tinoshemi yemvura kumombe inotoripa dambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire, vaClemens Nembire, vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Matambudziko ashaite, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano ariwo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafai amotsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ensias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBudilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu remasandaland west vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo obhejiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa patenda kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nuraijena.